president coalition for change irikutungamira navachamisa natiri kumasvingo patikusangana nemacitizen ariyo anodriva pati kuno kumasvingo kuti movement yevanhu movement yeruzhinji izikane munoziva kuti kuno kumasvingo the rural province saka pati kufamba apa tirikugadzira kuti tive tine infrastructure yakasimba tichafambisa shoko kumaruwa nekuti kuenda mberi tichange tichifokasa nekuswera kumaruwa
sei zvakakosha kuti muende kumaruwa
kumaruwa ndokune nyika nyika kuti uye vachamisa vari kuudza vanhu kuti tichaita sei kuti tive tine maagents tive nemakandidates akasimba tive tine maprogramu ekusimudzira vanhu kumaruwa nekuti vezanu pepaita abandon vari kumaruwa vari kutora vanhu minda vachipa varungu isu tiri kutaura kuti kana tapinda nyaya iripo ndekutidzosere vanhu kuti vawane minda tigadzire matite of deed inonzi security of land muno kumaruwa ndo nyaya dzati kufambira
sei izvozvo zvakakosha vasidziva
timeke shuwa kuti inodzokera back to the agenda eliberation struggle yaiva iri enkati panyaya yekuti vanhu vedu mumareserva vanhu vedu muzimbabwe vawane minda vanhu vedu vawane vachiguta vachirima vanhu vedu vawane rusununguko tiprotekte vote patikuenda tiugadzira